manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina ndira 16 2025 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe. Munyika mave kuita gakava guru padano rebato revamwe muzano PF rekuda kuti mubumbiro remutemo rivandudzwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voonekana nemhuri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe vachiti iri kungomora huchi wenyika asi vanhu vakawanda vachiramba vari muurombo. Amai Tremont vaitaura pachirongwa cheAmerica chinonzi Do Hard Stuff chinokurudzira kuti paitwe zvirongwa zvekuwanira vanhu mabasa. Vati kunyangwe China ichiti iri kuchika mari muZimbabwe, vanhu havana chavari kuwana kunyanya kumigodhi uko vashandi vari kubatwa senhapwa. Asi muzinda weChina unogara uchiramba nyaya iyi uchiti kuda kukanganisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. China inoti America inofanira kutanga yabvisa zvirango zvayakatemera nyika. Asi amai Tremont vanoti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vashoma vanoita zveuori vachitonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano.
America yabaya denge mukanwa kunyange zvazvo maChinese asikarifariri nekuti America ikataura ka pasi rese rinotevera. Saka veChina vamhanya kunoita noise nekuti vanoziva kuti zvinovakanganisa chimiro chavo. Plus munoziva America basa rayo muAfrica kubatsira vanhu kuti tonyadzevarombo riri well documented, hasizve kufembedza kana kuita sei. Kana vateereri venyu vanoteerera Studio 7 iyi vanondoziva kuti vari kutobatsirwa mumacommunities nemaamericans. Tinoziva food aid America US aid program neUK aid yemabritish vari tu ndo mabigeti dona muZimbabwe. Tinoda mari zhinji chaizvo. Hatisati tamboona vakauya rubatsiro rwe China muZimbabwe kunze kwezviraisi zvakapiwa vanhu nezano PF.
Sika China iri kuti yakavaka nhandare yendege ikavakawo paramende itsva nekudaro vari kuti vari kuitawo kazvinobatika.
Panonga pakaitwa madati mane ponzi panobhadharwa negoridhe paniko maagreens anoitwa. Nhandare yendege idu mukaiona izvizvi mukaenda kundosa inonzi Robert Gabriel National Airport. Yaifana kunge iri world class in terms of kutonaka pachizva diforekesa cost mukati hamakanaka vamuri nani. Outlook yayo inoratidza kuti nhandare nyowani here yavakwawo nguva inei ifanga nemadesign bacha. Tingaicompare here neSouth Africa o aratambo yakavakiwa nguva yeapartheid. Chitori nani iparliamendi chairi nani inoratidza zviri nani. Asi again urongwa hwacho hwakaitika ipapapa hakadyiwa marembi yani. Mao madhiri anoitika munyika munomu tinonzwa kuti panoitwa madhiri emadiamond. Ndopaimwe internet vavaiita magetsi ekuhwange ekoo vaiti vari kutibatsira. Sisi tarondo wote hanzi tutaura diroma gate tupona bata chikwereti. Saka chini zima China is transparent. Zima America is very transparent. Ukaenda ku health vanotaura kuti vanotaura kuti Zimbabwe and munoiona market.
Asika iwo muzvinafundo vanoti vanotedzera mitemo yenyika yacho idambudziko ravo here vekuChina kana kuti ii hurumende isingaone kuti mitemo yatevedzerwa
mitemo yanotedzera ndeiti maChinese ha bhengi mare mutemo yenyika unoti Bank Act and Promotion Act inoti unofanira kubhenga mare every day for 24 hours after watengesa ndiyani muChina makamboona mubhenge ebhenga mare havabhengi mare havana mutemo wanotedzera havabhadhari tax maChina hii ndakaita study yepayment of tax in the gold sector by the Chinese ndakaita ongoro havabhadhari tax zimra maChina
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Munyika mave kuita gakava guru padanho rebato revamwe muzano PF rekuda kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika kunyangwe vachifanira kusiya basa muna 2028. Kochi chiri kupa kuti Zanu PF irambe yakatsika madziro kunyangwe kana ivo vaMnangagwa vakamboita sekuti havasi kuda kuita firapo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF vafarai marapira.
Tidipo mchati mazandike kuti isu sebato re msangano taka gara pasi ku conference gorra pura taka gara ku conference ikabuda ne resolution yekuti iyo tichange tichisupporta kuti vaMnangagwa vatungamire kusvika 2030 saka iyi resolution yakatoitwa nebato redure zano PF iri kutofamba ichienda mberi nekuti yakatopasisa.
Ko zvakambonzi naivo vaMnangagwa havasi kuda kuti vachinje bumbiro remutemo vamarapira
zvinogona kuti zvinge zvichidaro asi chatinorangaridza vanhu ndechekuti ivo vangava vari pachinzvimbo chokuti vangava vasingadi asi falitening president vanozosungirwa futi kuti vateererewo zvinenge zvichitaurwa nevateedzeri vavo mubato saka nechitaura nekufamba kwemazuva kuti bato zvarakataura iro kuti vaMnangagwa vatonge kusvika 2030 chaona kuti zvishande zvakwenda mberi nekufamba nemvura iyi asi pari zvino matauro akaita musangano wakabatana wezanu PF kuconference wanga uri wekuti ivo vaMnangagwa vatonge kusvika 2030
asi zvinoreva here kuti mubato munenge musina vamwe vanokwanisa kufambisa basa ravo mberi
hazvirevi kuti pane vari kushorwa kana vari kushorwa mukati mebato asi zvinongoreva kuti ivo vemubato ndivo vanenge vatarisa pamukuru wavo voona zvakakodzera kuti apedzise zvinhano zvaanga atanga zviri kubati zvipedzise naiye
mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reNCA uye vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemo Maduku.
Zvinangana musoro zvinhu zvisina kana zvinobatsira nyika uye zvinonyadzisa kuti Zimbabwe chega chega tongoita basa rekuti nhasi tauda kuchinja constitution tida kuti president varambe varipo yeti president wacho wakataura kuti iye anoda kuteedza bumbiro remutemo sezvarari vanhu vasakanganwa kuti kubva muna 1980 kusvika pakazobva president Mugabe muna 2017 tanga taita makore anosvika 37 years tiri nemunhu umwe chete ari president nekuti panga pasina mutemo uya wekuti kana munhu akaita president makore gumi ombomira zvinobatsira kuti nyika yaenderere mberi saka zvaakuitwa nevanhu ava vautaura zvekuti toda zva 2030 zvinhu zvino zvisina kana musoro zvinhu zvinoda kukanganisira nyika zvisingatomboitiswa kuti hazvifaniri kana kutombobvumidzwa kukanganisa kwakakura asi bumbiro racho riripo harivabvumidzi kuti zvinhu zvakadaro zvidi zviitike
mungatsanangura here ipapo pamuri kuti bumbiro harivatenderi
chekutanga ndechekuti bumbiro rinotoramba ndo rinotaura rega kuti munhu haakwanisi kuita president wemuzimbabwe panodarika ma2 terms bumbiro racho rinobvumidza heye kuti munokwanisa kuchinja asi rinoti pane zvimwe zvinhu zvamusingakwanisi kuchinja muri kupalamendi mega uko kana musina kuenda kuvanhu paya inonzi referendum saka ipapo apa sekuzva kwandiri kuita vari kuzviziva kuti zviende kuvanhu vanhu vanoramba. Saka varodawo tsvaka dzimwe nzira dzekunyepa dzekuti haiwa tokwanisa kuita nenzira iyi haidi kutende kuvanhu.
Asi pane mukana here wekuti vakaenderera mberi nezvavari kuita izvo vanhu vanokwanisawo kuenda kumatare vachizvipikisa?
Dzimwe nyaya idzi dzinoonesa dare rinenge riri dare ragara ririko makota atinawo. Vamwe vacho vari mumatare nyange vainesi vanototyawo vatungamiriri vehurumende. Saka kudare kungaendwa here? Asi haisiyo nzira inofanira kuti vanhu vanyatsoti totemba nayo. Vanhu ngavatembe nesimba ravo ivo. Kune dzimwe nyika dzese pasi pose, kana musingadi chinhu cherudzi irwowo munochirambidza imimi vanhu, and vanhu vanokwanisa kurambidza. Munoenda munoratidzira, munonoonesana navo kwese kwavari muchiti kuti hatisi kuzvida, kana paakuzoti panoda kuvhotwa munovhota muchidi muchiramba.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Love More Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hechinoichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushoropodza danho riri kuda kutorwa nedzimwe nengo dzeparamende dzebato riri kutonga reZANU-PF dzichitsigirwa nedzebato rinopikisa reCCC rinotungamirwa navasengezo Shabangu rekuda kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva inogarwa pachigaro nemutungamiri wenyika, nengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Izvi zvinenge zvave kureva kuti nyika inenge isisaiti sarudzo muna 2028, vamwe vachiti vanoda kuti dzigozoitwa muna 2030. Vamwe vachinzwo vave kutoshevedzera kuti dzizoitwa muna 2033. Tingaona here pachizoita kushanduka kwepfungwa? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato reZANU-PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vaMukonza kuti vanoti kudini nedano iri.
Ndakatyabadzwa zvikuru nezvandiri kuona zvichitenderera izvozvo uye nedanho rinoda kutorwa nemakurukota. Ndiri kudaro nekuda kwekuti ndaifunga kuti zvatakabva mutongi waPresident Mugabe tichaonawo utungamiri unoti ukatitonge-tonge wosiyira vamwe, vamwe wouyawo votitonge-tonge wosiyira vamwe, yobva yaitasika mune zvematongerwo enyika eZimbabwe. Asi tiri kuona kuti tinenge taramba tiri ipapo pakare patakanga tingori, pekuti apinda pachigaro chekwamutungamiri weZimbabwe haachatodi kubva, haanoda kutobviswa nerufu chete. Danho iri rinotidzosera kumashure zvikurusa.
Vatongogara, munoti iwo nedanho ratiri kunzwa rinoda kutorwa iri tichiona magwara ari kutenderera mumadande mutande umu ari kukurudzira kuti pawandudzwe bumbiro remitemo kuti pange pachiwedzerwa nguva inogara mutungamiri wenyika?
Tinongoona kuti kunyange zvazvo mutungamiri wenyika vakataura kakawanda kuti ini ndoda kuzorora muna 2028, asi vanhu vari kuona kuti nemabasa akawanda emudiriri ari kuitwa navamangagwa, vanhu vari kuti baba rambai muzipo pachigaro. Vanhu ndo vari kuramba vachifosa baba Munangagwa kuti baba Munangagwa rambai muchitonga muri pachigaro. I think president is made many statements regarding the issue of third term of the Anya and since just the but one of the one at the end Mama Wachan Chema one. It's not about the president wanting the third term. It's about the people of Zimbabwe wanting the third term. Now opposition is joining the call for president in the Magaka to extend this term. Takaona even conference zakaitwa kuBulawayo ZANU-PF SRChain macaucus meeting zvakaitwa kuti baba munongogara mbairipo kusvika 2030 vamunanga kati hai ninge akazvinova but vanhu vakakungambowatinesa kuti baba rambaichitonga saka vana vari kuchema kuna baba kuti baba musaende baba musaende ndozvo kuitika munyika yezimbabwe izvozvo
Profesa Mukonza, manzwa zvataurwa navatongogara hanzi vanhu vari kuchema kuti baba garai zvingaita here kuti baba vabvume kana kuzoonekwa vachityora mutemo nekuti vanzi nevanhu garai
vakandemire vatongogarai hama yangu yakanaka chaizvo asi mafungiro avari kuisa pajekereraya handi mafungiro akanaka handi mafungiro anotora Zimbabwe kuendesa mberi togoti hazvo vanhu vari kuti vamunangagwa ngavaenderere mberi sekutaura kwavari kuita ivo vamunangagwa havagoni here kuti aiwa inini zvinotaura bumburo remutemo ndezvekuti ukatitonge matemo aviri omira inini ndaita pangu regai ndichive vamwe chimwe chandoda kuti nditaure vakandemiri ndichipanana mazano navatongogara nevamwe vari kuZANU-PF nevamwe vari kutsigira pfungwa idzi ndechekuti kubudirira kwenyika hakufani kuiswa mumaoko emunhu mumwe chete nyange murimo muZANU-PF imomo vashaya here mumwe anogona kungouya achiita zviri kuitwa navamunangagwa kana kuita zvitori nani
ratongogara mubvunzo uyu
mubvunzo wakanakisisa iwowo ZANU-PF kune bundi remutemo kune macongress atinoita after 4 years tagoenda kusarudzo kana aripo anofunga kuti inini ndinoda kubvunza vamunangagwa ZANU-PF mune dhemokrasi nokaa munangagwa waine dhemokrasi munhu anongotaura pfungwa dzake hakuna anombunikidzwa saka pane vanofunga kuti isu toda kupinda pana baba munangagwa patinoenda kucongress yedu yeZANU-PF ya 2027 anokwanisa kuuya akahwinawo ndiye anotungamirira but nemamiriro akaita zvinhu izvozvi vanhu vezimbabwe ndivo vari kuti baba munangagwa rambai muchitonga ZANU-PF opozisho nyika yose iyo munangagwa vachitoda
muzvinafundo Mukonza nyika ine kwaingaenda here tichionawo kuti kana vanopikisa vari kunzi vabatanawo zvakare nezanupf mukukurudzira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga
vakandemiri mubvunzo wekutanga kubvunza ndewokuti ivo vatiri kuti vanopikisa vanopikisa here zveshuwa nekuti maonero andinovaita inini ava vangovo vamwe chete nevekuZANU-PF
vatongogara zvinosiya papi remangwana izvi imi ndimi vari kunzi vechidiki remangwana riri mumaoko menyu inhaka ipi yamuri kusiyirwa
imimaonerandinoita kana vazhinji vanhu vataura zviizvo zvinenge zvasarudza vanhu ndosaka vanhu vachienda kureferendum kana vazhinji vachinge vapasisa mutemo zvinhu zvakureva kuti ndiro danho ratatora sevana vezimbabwe inenge tiri danho remunhu mumwe chete ramangwana redu retake responsibility yezvinhu zvoitika kumberi
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato rezanupf vasnowball tongogara vari parunhare muHarare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakatura mashoko avo ekupedzisira vari muhofisi yeOval Office kuWhite House. VaBiden vatungamira nyika kwemakore mana uye vari kusiya basa zviri pamutemo nemusi wemuvhuro apo pachagadzwa vaDonald Trump kuti vatore chigaro chekutungamira nyika. Mumashoko avo vaBiden vakati vanhu vanofanira kungwarira nyaya yekuti masimba ave mumaoko eshoro machete. Mutori wedu wenhau weVOA Patsy Wedakuswara anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa na Marvelous Mhlanga nyauye we Studio 7.
Va Biden vave kusiya basa vakataura mashoko avo ekuonekana ne America vachisiya vapa yambiro.
Concentration of power in the hands of a very few ultra wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy.
Pane njodzi yekuti masimba ave maoko eshoro mashoma shoma. Injodzi yakakura vakaita masimba akawandisa pasina anovatsiura. Iko zvino tirikuona shoroma dzine mari yakawanda dzichitora masimba muAmerica. Zvinova zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya yeutongo wejekerere uye kodzero dzevanhu. Hakuchisina kodzero yevatori venhau yekuita basa vakasununguka. Hakuchisina vapepeti venhau. Madande mutande haachakoshese kuburiswa kwechokwadi.
Mutungamiri wenyika havana kubuda pachena kuti vaitaura ani apa. Asi dzimwe shoroma muAmerica dzakaita sa Elon Musk dzave bande nebhurukwa nava Trump. Kunyangwe vasina kuvadoma nezita, vaBiden vakataura sevaishora mukuru weMeta vaMark Zuckerberg varidzi vedande mutande reFacebook neInstagram vati havachabvise nyaya dzemanyepo dzinenge dzanyorwa.
The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit.
Chokwadi chave kumbunyikidzwa kuitira kuti vane mari nemasimba varambe vachibudirira varombo vachiva varombo.
Va Biden vari kusiya obasa vakwanisa kuunza runyararo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza. Chibvumirano ichi chakaitwa nezuro, asi chibvumirano ichi chichazadzikiswa nehurumende yavaTrump. Mutsamba yakaburitswa one zuro, va Biden vanoti vakatanga basa munguva yakaoma apo chirwere cheCOVID-19 chaipararira zvakanyanya uyewo pasina kugadzikana nekuda kwevamwe vatsigiri vava Donald Trump vairatidzira vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020. VaTrump vainge vakundwa musarudzo nava Biden. VaBiden vari kusiya basa mushure mekutungamira nyika kwemakore mana chete, asi vasina rutsigiro rwakanyanya kubva kuvanhu sezvo tsvakiridzo yekambani yeGallup iri kuti vanhu zvikamu makumi matatu nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% ndivo vari kufara basa ravari kuita. Nyanzvi yezvematongerwo enyika ichiongorora nhoroondo yevatungamiri venyika paVanderbilt University vaThomas Schwartz vanoti vaBiden vacharangarirwa zvichienderana nekuti vaTrump vari kutungamira sei.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans.
Ndokusaka ndakaudza chikwata changu kuti ibvai magara manyatsosuma hurumende itsva iri kuuya yavaTrump kuitira kuti tishande tose kuitira nyika yedu.
Asi zvakakwanisa kuitwa navaBiden vari muhofisi zvinosanganisira kugadzirisa upfumi uho wanga wananga kumawere. VaBiden vakaedzawo kupedza hondo dzeAmerica, asi vanoshorwa zvakanyanya nekuburitsa kwavakaita mauto muAfghanistan zvainzi zvainge zvisina kunyatsorongeka. Mutungamiri wenyika akapeta nekutenda vanhu nekuvapa mukana wekutungamira.
I still believe in the idea for which this nation stands. Nation where the strength of our institutions and the character of our people matter and must endure. Now it's your turn to stand guard.
Ndinotenda mune zvinomirirwa nenyika ino, nyika yekuti matare mapazi ezvemitemo anoramba achiita zvaanosungirwa kuita mubumbiro remitemo. Iko zvino yave nguva yenyu yekuramba makarinda kuona kuti nhaka iyi yachengetedzwa.
Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau Patsy Windakuswara weVOA News ari kuWhite House. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye VOA Zimbabwe. Tevirai VOA Shona nemuvhuro ndira 2025 kuti muone zvizere kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nenomwe pamadande mutande eVOA Shona Facebook, VOA Shona WhatsApp channel, panepfenyuro nepa www.voashona.com.
vaTrump vachatora mhiko yemutungamiri wenyika ichatungamirwa nemutongi mukuru wedare repamusoro-soro reSupreme Court Chief Justice John Roberts pamberi peUS Capitol muWashington DC nenguva dza 12 o'clock masikati ET 7 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Dare re Senate riri kuenderera mberi richibvunzurudza vakadomwa kuva makurukota nevachatanga kutungamira nyika nemusi wemuvuro vaDonald Trump. Vamwe vabvunzurudzwa nhasi vanosanganisira vaDoug Burgum vakadomwa kuve gurukota rezvemukati menyika navaScott Bessent avo vakadomwa kuve gurukota rezvemari. Nezuro vamwe vane chitsama vakadzingwa mudare mushure mekuratidzira paibvunzurudzwa senator vekuFlorida vaMarco Rubio avo vakadomwa kuve gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kuitika izvi, tingati maSenate confirmation idanho rinokosha ende rinoitwa vachitevedzera constitution yeAmerica. Iri danho iri rinoitwa kana pakaitwa tingati maappointments anenge manominations anenge aitwa naPresident. Ende kukosha kwakaita prosesi ndekokuti zvinhu zvinobatsira pachirungu zvatingati machecks and balances emuhurumende. Kusanganisira kuti kana munhu akadomwa naPresident kuti ave achizotungamira rimwe bazi rehurumende, anofanirwa kuva achizovhenekwa kuti maqualifications ake akakodzera here, achionekwa achivhenekwa neSenate iyo vanenge vachigara vachimubvunza mibvunzo yakasiyana siyana.
Muchitarisa mibvunzo yavari kubvunzwa nemhinduro dziri kupiwa, zviri kuenderana zvakadii neshuviro dzinenge dzichitarisirwa neveruzhinji?
Tingati vanhu vakadomwa kuti vaite manominees vanhu andingati kuda maybe vakadomwa naPresident vachionawo kuti vanhu vanokwalifaya kuti vave vachigarawo pazvidhano izvozvozvo. But tikuona kuti vakawanda veruzhinji vanova vachipikisana nevamwe mazitawo akaiswa ipapo, nokuvachisanganisirawo history yevanhu ivavovo in terms of atingati pachirungu maideologies avo kana kuti mafungiro avo pane dzimwewo nyaya dzakasiyana-siyana.
Zvinogona here kuita kuti kuseri kwekubvunzurudzwa kwavari kuitwa uku zvigonze, uyu hationisi anokodzera, obva aregera kuzogadzwa pazvigaro zvavakatarisirwa kupinda?
Ya, hongu, zvinhu zvinokwanisa kuve zvichiitika. Ende atingi pane tone yatingati good example yakaitika nangu havo vanga vasati vaenda before the committee ya attorney general anga ka selecto inava Trump uyo akazobudawo zvekare mu race iyoyo nokuda kwokuti vanhu veruzhinji vanga vapawo maconcerns avo. Zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika zvekare kumanominations yaya ekuti panoitawo munhu anenge avhunzurudzwa kuonekwa kuti haave achikodzera kuva achigara pachigaro ichochocho. Committee inokwanisa kuramba munhu yeye kuti ave achiconfirmwa.
Vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLivetalk Women's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvemoto uri kupira kuLos Angeles uko kwafa vanhu vasere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001202465 0318. Taba tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.